Vichira darika hurumende yeZimbabwe yakaparura chirongwa cheFood Deficit Mitigation Program. Ichiti iyo ichabatsira vanhu vanosvika 3.8 million zvikuru sei nechibage kumaruwa. Nyaya yenzara inoratidza kuti yashungurudzawo zvakare vagari vemumaguta nekuda kwekuti tikatarisa pasure patachangobva apa mitengo yezvinhu yanga iri kukwira. Totasa kuti ruzhinji runogara mumadhorobha chikafu chavo vanochiwana kumisika, vamwe vanoita zvekutengesa atingati mavhenda, ende vamwe vanowana chikafu chavo kubva mumapuraza. Asi nekuoma kuri kuita zvinhu pasi rese nekuda kwezviri kuitika munyika yeUkraine, ruzhinji rweZimbabwe runoratidza kuti rwakatarisana nemitengo inoratidza kuti iri kukwira. Tichitarisa mumwedzi yapfuura tisingatozivi kuti mumwaka inotevera zvinhu zvacho zvinenge zvakamira sei. Tiri mubishi remushandira pamwe rekutsvaka nzira dzekuti tese vanosibatsira vanhu kuti vaone zvekudya toona kuzoita sei kuti basa irori rifambe zvakanaka, uye titi zvikwanisiro zvese zvatinazvo zvibatsire kuti tisvike kune umwe neumwe munhu achange asina chekudya muZimbabwe.
Vamacheka, tinoona kuti rubatsiro ruzhinji runoenda kuvanhu mumaruwa. Mumaguta makamira sei nenyaya yezvekudya?
Mukacherechedza muchaona kuti mumaguta vanhu vanogara mumaguta matunhu emumaguta vari kusanganawo zvakare nedambudziko renzara sezvo kungoita vanhu vari kumaruwa. WFP homwe yayo haina kunatsosimba kuti ibatsiridze vanhu ivava kuti vanatsokwanisa kuwana kudya kwakakwana. Chirongwa cheWFP Urban Cash Based Assistance Program chichakwanisa kungobatsira vanhu vanokwanisa kusvika ivo 10,000 pamwedzi. Asi tikatarisa gore rakapera, WFP yaikwanisa kubatsira vanhu vanosvika 360,000. Asi iko zvino nekuda kwekuti hapana zvikwanisiro zvakakwana, tichange tichingobatsira vanhu vanosvika 10,000. Sangano reWFP ranga riri kubetsera zvakare mumadhorobha vanhu kuti vakwanise bata-bata vachiita zvakasiyana-siyana, zvakafanana nekupfuya huku, kurima hohwa, kushandisa iwatoti mahydroponics kunova iko kurima pasina ivhu muchingoshandisa mvura chete. Asi chirongwa ichi nekuda kwekuti hapana mari yakakwana, tichange chichidzorwa kuti tibatsire vanhu vashoma. Tichitarisa zvachaisimboita makore apfuura,
World Food Program inowanepi mari yokubatsira vanhu vakawanda kudai? Vamacheka,
kubatsira kwedu vanoshayiwa zvekudya muZimbabwe tinobatsirwa zvikuru sei nemari kubva kuhurumende yeUnited States nehurumende yeGermany nehurumende zvakare yeJapan.
World Food Program ine zvimwe zvainobatsira nazvo here kunze kwekubatsira vanhu nechikafu?
Kunyange hazvo WFP ichibatsira zvikuru sei vanhu vari kutambudzika vari kushayiwa chekudya munguva yenzara, WFP inobatsira zvakare vanhu kuti vagone kuzviriritira, vagone zvakare kuva vanhu vanogona kusangana nematambudziko vasina kupiwa yamuru nesu, vawane zvakare kudya kwakakwana, kana vachirima varime zvinhu zvine kudya kwakakwana, vave vanhu vanogona zvakare kuzvimirira zvichida nekutengesa nekumwe kurarama, vachirarama upenyu neutano hwakanaka, vachikwanisa kuzvimirira. Tine zvimwe zvirongwa zvatinoita zvinosimbisa yatinoti Climate Smart and Nutrition Sensitive Agriculture and Entrepreneurship, kuti vava vanhu vane utano hwakanaka vanokwanisa kuti kunyange mamwe matambudziko anoita sekusanaya kwemvura kana nzara akauya, vanogona kungozvimiririra vari vega vasina ruyamuro rungabva kuWFP.